zvinoitika ndezvekuti gore negore tinosangana tiri vatungamiri veparamende uye inonzi liaison and coordination committee yeparamende inenge ina masachigaro matatu vanenge vari isusu machisif. Komiti zvakare inosanganisira machairperson vemakomiti ese kwaozosa assembly anova iwo maportfolio committee nemathematic committee ekusenate. Takasangana kudaro tinenge tiine zvakare vanotungamirira matare eparamende vanosanganisira president esenate naspeaker vehouse of assembly. Tinenge tichiongorora zvinenge zviri kuitika kuparamende tichionawo zvimwe zvetingazoronga kuti zvinge zvichizoitika pamakore anoteera. Pari zvino tiri kuziva kuti paramende yedu yechinomwe yakusvika kunoguma, saka taakutarisira kuti tigadzirise zvinenge zvichida kuzoongororwa inonzi iyo strategic plan yeparamende yedu. Ndozvinhu zvatati tichikurukura nezvazvo.
Zvii zvamungatiwo separamende makakwanisa kunge muchibudirira kuita munguva yenyu yekunge muri mudare?
Chatinoda kutenda chikuru ndechekuti makomiti edu kunova iko kunoitwa basa guru reparamende anga achiseenza zvakanaka chaizvo, achiisa maripota okuparamende. Ndichitarisira kuti pamasesheni ekutanga maripota yanga asina kuwanda, asi mukufamba kwenguva tanga takuwana machairpersons emakomiti achiunza maripota awo achimaisa kuparamende uye tichibatsirawo kuti maminista edu aone zvinenge zvichikanganisika mumaministra avo, tichiita basa redu rinonzi reoversight. Saka zvese izvi zvinhu zvanga zviri kugadziriswa zviri kufamba nenzira yakanaka. Zvidinga mpinyi zvatanga tichinyanya kusangana nazvo zvakanangana nemari kuti makomiti ayanatsogona kuita basa rawo. Tichireva izvo kuti dzimwedzenguva makomiti aitadza kuita mamwe mabasa pamusana pekushayikwa kwemari, asi ndinogutsikana zvikuru kuti makomiti edu aakuseenza nenzira yekuti panozouya imwe yeparamendi zvakare anenge aakuchizadzikisa nekugadzirisa zvanga zvichinge zvisina kunatsomira zvakanaka kuti mabasa eparamendi afambe chaizvo.